vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vanotungamirira bato repeople's democratic party asi vari mubatanidzwa wemdc alliance vatendai bt vati rwendo rwavo rwekuamerica rwanga rwuri rwekunobatsira nyika yezimbabwe kwete kunotsvaga chirango cheupfumi sezviri kutaurwa
takaenda kuamerica kuti tinobatsira kuti paite reengagement tinobatsira kuti nyika yedu idzokere pamepu payanga yabva pamepu manzwa tichitaura kuti pane zvakawanda zvatakatowana including humanitarian support
vabiti vatsananguroo kuti chinangwa chemdc alliance ndechekurwisa kuti nyika yezimbabwe iite sarudzo dzejekerere vabiti vati shanduko yavanoda kuona inosanganisira kuremekedzwa kwebumbiro kuita voters roll yakachena kusapindira kwemasoja munyaya dzesarudzo nezvimwewo
tida mareforms munomu tida kuti paipe rule of law neconstitutionalism tida kuti voters roll iyaiyaiya inge yakachena ichisainwa nemapartis ese tida kuti izvo masoja anyatsoannounsa through commander wavo kuti vacharespecta whoever is going to be elected by next election tida kuti vari kudiaspora vane mamillions nevazukuru vavo nevana vanga vane kodzero yekuvhota muno muzimbabwe tida kuti izvo maelection observers anga achipinda muno 6 months before the election tida kuti un inge ine special role muelection yedu tida kuti izvo posa neaipa zvinge zvibviswe vanhu vacampaign freely tida kuti mitemo yemedia inge ichibviswa kunyanyanya chinonzi aipa chaichiya so that vanhu vateerere zvavanoda kana kuri kuzbc tiwanewo esusu as opposition equal time yakafanana neruling party
mdc alliance yashorawo kupinda kwevemauto mune zvematongerwo enyika pamwe nekuva makurukota ehurumende vabiti vati kunyange zvazvo kune dzimwe nyika dzakadai seamerica masoja ave pamudyandigera achipinda pazvigaro vati chavanoshora ndechekuti vemauto avo vakabatsira kubvisa vamugabe pachigaro vave kutopinda mune zvematongerwo enyika
pane problem bhose dzakabva mukuu so kana varume ava vakaita kuu yekuti vazvipe mabasa I think there is something wrong kuamerica semaziviro angu hakusati kwambitwa kuu and kuamerica semaziviro angu munhu anotoretire otoita 20-30 years akaretire ozopinda mupolitics zvino zvokuti uchiri mupishi uchiri commander wopinda mupolitics that can be right mukoma zvino vanhu ava ngavati respecte vamwe vacho vakarwa hondo ngativarespectei sevanhu vakarwa hondo ivo vachiti respectewo sevanhu because vakasatirespecta tichangoramba iri nyika ine atrician ine mhirizhonga that's not what we want tinoda kuvaka nyika iyi and hativake nyika ine maslogan hativake nyika ine kutukana hativake nyika ine kuramba tichingopondana zviri kuitwa nevarume ava si right ivo vanoziziva
mutevedzeri wemdc inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai vanelson Chamisa vawedzerwo vakati donzvo ravo nderekuchenesa nyika yezimbabwe vachamisa vatiwo kana mutungamiriri wenyika mutsva vamunangagwa wakatadza kuratidza vekunze kwenyika kuti zimbabwe inoremekedza mutemo vati ivo semdc alliance uye nechivimbo chavo kuti vari kuzopinda muhurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya vachachenesa chimiro chenyika kunze
isu chatinoda toda 15 billion kuti nyika inoite zvakanaka muchimbi uye munguva diki iyoyo mari iyoyo tinodayira kuti inobva yauya munguva nokurumidza kana pakaitwa mareforms nava munangagwa asi vakanonoka tikazopindawo tikagadzirisa nokuti tinongodikwa kubvisa kunhuhwa kwatiri kuita sechidembo tobva tanhuwirira tine perfume human rights perfume yesarudzo dzichiitwa pachena perfume yekuti muve negusa ruzhinji kana kuti democracy perfume yokuti tinge tichiremekedza vanopikisana nevari muhurumende perfume yokuti masoja edu asange achirova vanhu kana kuvazvambaradza kana kupinda mune zvematongerwo enyika achiti vanhu itai zvakati kuitira kuti pfuti isashandiswa kumanikidza kana kumbunyikidza pfungwa dzevanhu izvozvo ndo zvatakauya nazvo nenyaya yekubatsira kwevanhu nyaya yechikafu kubatsirwa kunoitwa vanhu nemaagencies eamerica neeunited nations zvese izvo takati zvorambe zviripo nana studio 7 nedzimwe dzinotepfenyura kati ngazvorambe zvichitepfenyura kusvika taani nepfenyuro dzemuzimbabwe ndo zvatakataura izvozvo
mubatanidzwa wemdc alliance uyu wakashoroposwa zvikuru mumapepa nezvivhitivhiti zvehurumende nepamadandemudande zvichinzi vakaenda kunokurudzira america kuti irambe yakaisa zvirango zveupfumi mdc alliance yachemachemawo nekutadza kwehurumende yava munangagwa kugadzira matambudziko eupfumi vakati veruzhinji vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.